mukave nomufaro mukuru muZimbabwe nezuro manheru mushure mekunge chikwata chemaorians chakaita mangange 2-2 nemadesert foxes ekualgeria mumutambo wavo wekutanga we-2017 Africa Cup of Nations Finals muStade de Franceville Stadium. Vashoma, vaipa maorias mukana mumutambo uyu. Asi chikwata chaKalisto Pasua chakatamba zvine mutsindo zvekuti vangadai vakakunda 2-1 dai pasina chibodzwa chakanwiswa naRiyad Mahrez kwasara maminutes 10 chete kuti mutambo upere. Zvibodzwa zvakabva kuna kuda mahachi nanyasha mushekwi zvaive zvapa Zimbabwe kutungamira zvichisiya veruzhinji vaive vakaungana munzvimbo dzekutandarira munyika vaine mufaro mukuru. Mutsigiri wechikwata cheZPC Kariba Valen Muzaranyika vanoti vari kufara zvikuru nematambiro akaita Zimbabwe ayo vari kufananidza nematambiro anoita chikwata chine mukurumbira cheBrazil.
Aiwa ndafara ndisingaiti vafana vanga chitamba bhora pati ngori game zvarura ngozoitika pati vafana vanga chirwa bhora vanroera kuti Brazil ngoma vanga ndikunyepera ayo vafana vatamba bhora rakanakiza.
Muteveri wemaWarriors vaKennedy Mudavanhu vanoti point imwe chete yawanikwa neZimbabwe mumutambo wekutanga yapa maWarriors pekutangira mumakwikwi ezvikwata 10 nezvitanhatu aya.
Zvinofadza sokuti tatiri ma underdogs. That's an achievement. I think tinepo kutangira. We can plan going forward.
Zimbabwe yave ne point imwe chete yakainzana neAlgeria mapoints maviri pasi peSenegal iyo iri kutungamira gungano iri nemapoints matatu mushure mekunge yakarova Tunisia 2-0. Mutambo wemaWarriors unotevera uriko neChina apo vari kusangana nemateranga Lions ekuSenegal. Vazaranyika vanoti Zimbabwe yakatodarika kare paSenegal zvekuti vatove kutarisa zvekutora mukombe.
Isu tichamwarika tichatorova bhora iri kutosvika kana mufinal semaroera yakaita Portugal paEuropa yaya kana kuti zvakaita Leicester matero yakaita ndozvichaita Zimbabwe. Zimbabwe ichava Leicester kana Portugal.
Zimbabwe iri kutarisira kusvika mumakota finari kekutanga kubvira muna 1980 apo yakatanga kukwikwidza mumakundano makuru enhabvu muAfrica aya. Nematambiro avakaita nezuro zvere kuratidza kuti kumberi kwavo kwakajeka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.